manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 18 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatafuma nei masaya avakapambwa nekupondwa kumabvuku vanoradzikwa. Hurumende inorambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere chekolera. Mutambi wenhabvu aive nemukurumbira uye ari murayiridzi wenhabvu Raman Gumbo anoradzikwa muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vatafumanei masaya avakapambwa nemugovera wapfuura kumabvuku nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu pf pamwe nevasori vakazowanikwa nesvondo vakapondwa varadzikwa nhasi kumarinda emabvuku tafara muHarare mutungamiri webato reTCC vanelson chamisa vachishora zvikuru kuita kwavanoti kwezanu pf kwekushandisa chisimba kuuraya nekutyisidzira vanopikisa senzira yekutsvaga rutsigiro Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhomho yevatsigiri vebato ravo vaungana panhandare yemabvuku grounds kuzoonekana nemumwe wavo vachamisa vati kupondwa kwavamasaya kunoratidza kuoma mutsipa kwebato riri kutonga rezanu pf.
Why do you commit such murderous acts? My rituals, a power. Uno bata mfundisi for rituals, for power. Iro simba iro rikana imiwa mnangagwa, rino kuna kira ere makarara papino izere neropa. Imi mofama mjiti mnesha mwine munyu, ongu mune ine munyu asikune ya mwani.
Vaende rambiri vachamisa vachiti.
Chokwa nideja kuti msaru dzueza, azifanunge zichitwa. You can't waste $5 million just for the first set of records. Mario yo $5 million hande ena yakuma hospital. Mario kana vati ma hospital haita hande itinotenga zvitima zvitsva chitima chitsva chinoita $2 million Let's invest my resources mukusevha upenyu not to destroy lives sezvataita vamasai
vatiwo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weccc vasengezo chavangu vari kushandiswa nezanu pf asi zvose zviri kuitika izvi zvichapera munguva pfupi inotevera Asi vachavangu vagara zvavo vachiramba kuti vari kushandiswa nezanu pf vachiti vakanangana nekuchenesa bato ravo ukuwo mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu pf vafarai marapira vati vachamisa vava kungomera chizanu pf pamuromo nekuti vatadza kutungamira bato ravo reccc
mashoko avachamisa haana hunhu uye haana huremu nekuti isu tichitarisa maelection apfuura aiva norunyararo nokuyanana Saka vachamisa vanofanirwa kudzidza kuti pavanomusumuka ngavataure chokwadi kuti inini strategic ambiguity yandaiti ndaronga yakapfupfunyuka yakundiparira
gweta riri kumirira mhuri yekwamasaya vainnocent gonese vaudza studio 7 kuti ongororo yakaitwa yekuratidza kuti vamasaya vakafa nerufu rwamwari here yaratidza kuti kwete
tikachazopuwa hedu detailed report pamusana pezvakaitika kuti kufa kwavo hakusi kwokubva kuna mwari report yacho summary yakatendiswa kumapurisa kuti vaseresete kuti chii chakakonzeresa zvinhu zvakaitika kune mushakabvu
Kanzura weward 9 mumusha weruwa vari nengo yeCCC va Wilfred Chuma vati vane chivimbo chakakura chekuti pachaitwa sarudzo dzemabai election mumabhuku bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Tinovimba kuti vanhu vemabhuku nezvaitika rakatsamwa zvisingaiti. So zvichatopa kuti vabude kunovhota nekuti vatara kuti isu hatingavhoteri munhu akaurayisa mumwe munhu wemunzvimbo medu. Ndinoda kuti nemadifferent political parties.
Mukoma wemushakabvu vatapfuma nei Masaya vaEdward Masaya vapa matendo nekuchemwa kwaitwa munin'ina wavo.
Zvandinorangokudzai ndechekuti mutemo wese wakatangwa naMwari. Kwezve munhu wese anobuda mumutemo anosika chinhu chisina kunaka. Kurangwa kwaMwari hakushayikwe pavanhu vasingaite zvinhu zvinofarirwa naJehovha. Ndatenda.
Rufu rwavaMasaya rwakauya nguva pfupi mushure mekushungurudzwa kwedzimwe nhengo dzeCCC dzinosanganisira mumiriri weparamende webato iri vatakudzwa ngadziore pamwe chete nevaimbo vemumiriri wemabhuku tafara muparamende vaJames Chidhakwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda pamwe chete nenhengo dzebato reZANU-PF. Asi ZANU-PF inozviramba izvi ichiti CCC inoda kuizora mafuta enguruve yainenge isina kudya. Kupondwa kwavaMasaya kwakashoropodzwa nemasangano pamwe nemapoka akawanda anosanganisira Amnesty International, Human Rights Watch pamwe nemuzinda weAmerica, uye hurumende yakakurudzirwawo kuti ichengetedze kodzero dzevanhu vayo kubudikidza nekuferefeta nyaya dzekupambwa kwevanhu idzi. Mushakabvu vaMasaya vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Varwere, vashandi nevamwe vakatiza misha yavo vari kubva pachipatara cheShifa chiri muGaza nhasi paine mashoko ari kupikisana yekuti Israel yapa chipatara ichi awa imwe chete yekuti vanhu vabve. Varwere vari kurwarisa zvakanyanya zvekutadza kufamba vari kusara nevashandi vashoma-shoma. Mauto eIsrael aramba kuti ati vanhu vabude muchipatara cheShifa icho chinove chipatara chikuru muGaza. Achiramba mashoko aya, mugwaro raaburitsa, mauto eIsrael Defense Forces ati haana kumbobvira ati varwere kana vashandi kana ani zvake abve kana wokuti mauto achatungamira kubviswa kwevanhu. Mauto aya ati akataura nemukuru wechipatara pamusoro pekuwanisa mukana vakachengetedzeka wekubuda kune avo vanoda zvavo kubva pachipatara ichi. Sangano renhaure AFP raburitsa mashoko nhasi ekuti Israel yapa chipatara cheShifa ava imwe chete yekuti vanhu vabve. Israel inofunga kuti chipatara cheShifa chiri kuchengeta mauto echikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica ndechematororo. United Nations inoti varwere, vashandi pamwe nevanhu vemuPalestine vakatiza misha yavo vanodarika zviuru zviviri vanga vakachengetedzeka pachipatara ichi pakapinda mauto eIsrael nemusi wechitatu. Bazi rezveutano muGaza iro rinoshanda neHamas rinoti vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe vafa muhondo iri pakati peIsrael nechikwata ichi. Israel inotiwo vanhu vanodarika chiuru nemazana mana vafawo munyika iyi. Hurumende nemusi wechina yakarambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chiri kukwira zvakanyanya zvikuru muguta reHarare. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJane Fan Muswere vakazivisa kuti pamusoro pekurambidza vanotengesera migwagwa mukati memaguta vari kuitawo zvakare kuti vange vachiona kuti maguta awaniswa mvura yakachena, uyewo vane mapindu ari kudiridzwa nemvura dzemasiweji ange achiparadzwa. Pamusoro pezvimwe zvakawanda zvakanzi zvinofanirwa kunge zvichiitwa, vahurumende iri kutarisirwawo zvakare kuti marara ange achitakurwa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vabatwa nechirwere chekorera, uye vanosvika zana nemakumi mana nevaviri vafa nacho nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and and Economic Transformation kana kuti VSET vasamelwadzai kuti tinzwe kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
Idano rakatorwa nehurumende mazuva matatu apfuura raka communicatewa ekubikidza nekumakansura kuti chirwere chichanyanya kupararira, saka vanhu vari kutengesa mumugwagwa vange vachimira kutengesa kwavari kuita. Bati vanhu vari kutagetwa nedano iri, vanhu vari kutengesera paya panganzi pasina zvikwanisiro zvakaita semvura nezvimwe zvakadaro. So harisi danho rokuti riri kungotora munhu wese anga ari kungotengesa, bati vaya vanenge vari pamamarkets vari kutarisirwa kuti vange vachitengesera panenge pane mvura kuderedza kuparara kwechirwere ichi.
Zvakarambidzwa kutengeswa chikafu chete here kana kuti chero zvinotengeswa mutaundi?
Pakutsanangura kunoita tsamba yacho hazvina kunatsokujekeswa kunzi vanhu vari kutengesa zvipi zviri kurambidzwa, asi pakutaura kwatakaita nevakuru vekukanzuro yeHarare semuenzaniso vaitaridza kuti vari kuda kurambidza vanhu vanenge vachitengesa chikafu, nokuti vamwe vari kutengesa zvimwe izvi hazvinei nekuparara kwechirwere ichi. Saka tinotarisira kuti kana pane vanenge vachirambidzwa vange vari vanhu vanenge vachitengesa chikafu, asizve vanofanira kunge vari vanhu vanenge vachinzi havana kuwana residence kana kuti clearance kubva kudepartment rezvehealth remakanzura ese munyika.
Imi sesangano makatambira sei danho iri? Tichiona kuti vanhu vakawanda muZimbabwe vaakurarama nekuzviitira mabasa emaoko.
Mukoma Jonga, chirwere chekorera chirwere chinotyisa. Ndofunga munorangarira zvakaitika muna 2008, vanhu vakawanda vakafa. Saka isu seboka tinokurudzira mamembers edu kuti aite zvese zvavanogona kuti vange vachitengesera pakachena, vasaparadzira chirwere. Asi tinokurudzirawo futi hurumende kuti pavanenge vachiisa mitemo yakaita seyavaisai, ngaisabata mavhenda chete, nokuti mavhenda asiriwo ega anoparadzira chirwere ichi. Saka tikaita kuti vanhu vese, nyika yese inge iri awe ichidzidziswa nezvechirwere ichi, zvinotibatsira nokuti tikanangana chete nemavhenda pamwe tinenge tapotsa kuti togadzisa sei dambudziko irori. Ndomaonera tinoita.
Vanga vari mukuru werimwe sangano ravanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova chizvarwa cheZimbabwe asi vachigara imo muno muAmerica kuCalifornia, vanoitwa ivo muzvare Dzokerai Minya, avo vakatanga ivo kambani yavo yekubika zvikafu zvekumba vachitumira vamwe vanhu vagari vemuno muAmerica, vamwe vanobva kuZimbabwe, vamwe vanobva imo muno.
Isusu kambani yedu inonzi Zim Cuisine, zvichirevera Zim for Zimbabwean Food. Tinogara muno muCalifornia, USA.
Makafunga sei kutanga kambani iyi?
Katanga pakati peCovid vanhu vaisada zvekuenda vachinodyira muma restaurants, vaida zvekudyira mudzimba dzavo asi vachidya chikafu chakanaka chavasingakwanisi kubika vega. Saka takaonawo mukana kuti pane vanhu vari kutoda chikafu chedu. Muriwo nedovi unodiwa chaizvo kuno. Maclient edu havasi vanhu vekumba chete, havasi maafrican chete, tinobikira vanhu vese nevo varungu vanouda sere muriwo nedovi. Saka ndo matangira takaitepo pacovid.
Magara muchiita zvekubika izvi here kana kuti zvinhu zvamakatotanga panguva yecovid?
Takagara tichibika, taibikira non-profit yedu. Tinoita basa rekubetsera vanhu vechikoro mafees kuZimbabwe. Tine non-profit yedu inonzi Tese Foundation, and Tese tichireva kuti it takes a village. Tinoda Tese kuti tibetsere vanhu. Saka taiti vanhu vasati vadonata mari vauye kudhina vanzwe nezvebasa ratinoita, tobika dhina iya vanhu vodhonata. Saka ndomatangira taita vanhu vaigara vaiziva kuti taibika. Saka vanhu ndo vakatokumbira kuti mimi munodi kuchivhura pekubikira kuti kwanise kuramba tichidya chikafu kutsvaga mari dzevana vechikoro ndomatangira takaita takatanika na 9 years chibika
tombotarisa zvamungati zvikafu zviri kunyanyofarirwa neveruzhinji imomuno muamerica ndezvipi
sadza chairo chairo ndo number 1 chinhu chinodiwa nemacustomer edu vakationa tiine tenti yedu tiri kumaexams kana vasina kumboona kasadza vanototsama vanovevika sadza nemuriwo nedovi ndo number 1 requested dish uchizotera huku yakagochwa tinogocha futi tinofamba negrill yedu tinonyatsoita zvekumba zvaya zvekuita bri nechako kwete negasi saka vanhu vanotoiziya signature test iyoyo kuti huku inoita kunge yekunando ndiyo yechi2 inonyodiwa then kutera izvozvo mapai vanhu vanodisisa mapai edu kusvika taita mapai akasiyana-siyana hausingawani kumba nekuda kutimekesoti munhu wese anokwanisa kumadya nguva yavasika zvenyama tine mapai hobho emuriwo
zvanga zviri nyore here semudzimai kutanga bhizimusi imomuno muamerica uyezve zvii zvamungakurudzirwo mamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimusi
aiwa zvanga zviri nyore chaizvo muno unotowana nzira wakangoenda paintaneti apa kusecha kuti unoregista stay business rako within a day 2 days unenge watotanga kabusiness watoregista zvine pamutemo ivo vanhu vacho vaunenge wagara uchi uri mucommunity nawo ndo waunotanga kukumbira kuti nhaimi ndakatanga bhizinesi rekudai rekudai ndokumbira kuti mundisapoti ivo vanhu ivavo ndo vanokubetsera kuti usimudzire bhizinesi otherwise kuoma chaiyo chaiko hazvina kumbooma
mataura zvakare kuti muri kushanda nevamwe vari kuzimbabwe muri kubatsira vanhu kunharaunda dzipi nei
tiri kubatsira vana kuzimbabwe vari muhigh school kuti vaende kuvarambe vari muzvikoro especially vana vasikana ndine mwoyo wekubetsera vana vasikana kuti vasakurumidze kuroorwa vasakurumidze kupinda mudzimba nenyaya yenhamo kana nyaya yekushayirwa school fees saka ndinomeka sure kuti vana vanenge vakabhadharirwa fees tinoshandira rural areas mavillages emumasvingo kuna namogensa chikarudzo manonore ndo macommunities atinenge tiri imomomo uye vamwe vana vedu vakatizoendera mberi vakauya kuno kuamerica nenyaya yekunge vabhadharirwa fees tese vapasa saka vawanira mukana yekuyo kuyunivhesiti kuno kutaura kuno vamwe vatoriko kuno kuyunivhesiti upenyu hwavo hwashanduka saka vese vanenge vachida kubetserwa vanokwanisa kutitsvaga paintaneti patese foundation gmail.com kana kutitsvaga nekuzinzizini koko vanotwana tinotenda chaizvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlananya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwevagari wemumisha yenzvimbo yemabhizimusi yemurehwa kana kuti murehwa senda avo vari kuronga kuumba sangano revagari remurehwa residence association. Kuti tinzwe nezveurongwa uhwu tabata vari kufanotungamira urongwa uhwu vaHonest Madzara kuti tinzwe kuti vasvika papi.
Maita basa baba kandimiri nekuti pamukana uno kubudisa chirongwa chedu chemurehwa residence association pamhepo takatarisa murehwa pane tarisiro yekuva netown board ichabata mawadzi anoti 2, 8, 16 and 30 nokudaro kubudirira kwenzvimbo kwave kuda muonera pamwe sezvo vakuru vakati chara chimwe hachitswanye inda murehwa ichange nemagungano anoti gungano remusika vendors remabhizimisi business community vedzimotokari matransporters kuzouya iyoyi yedu murehwa residence association zvichashanda pamwechete nekanzuro yemurehwa nemakanzura emawadzi atataura manaya vachibatsirana kuvaka murehwa pamwe chete nekunzwisisana pari zvino ini sacoordinator ndaisa pamwe zvaiunzwa nevanhu kuti tivake bumbiro iro riri kuongororwa nevanhu kuti kana pane chingabviswe kana kuwedzerwa kuti rigotambirika patichaungana pakati pemavhiki anoti rekupera kwambudzi kana rekutanga kwazvita nekubva ratanga kushanda pakusarudza vatungamiri vemurehwa residence association.
Kuti munhu anga ari nhengo yemurehwa residence association anenge achiqualifya sei kana kuti zvii zvamunotarisa
kunhengo dzegungano iri pazvino tikutarisa vagari vemawadzi anoti 2, 8, 16 ne30 ayo anova chaumba town board. Tisinga tarisi ruara, nyika inobva munhu. Sanga anora anoteera, chitendero chako, zero. Kana bato zvematongerwo enyika, igumba kumba. Ungave unemba, ungave unoloja, asi kuti uve nhengo, unofanira kunge uchibvumirana nezvinangwa zvegungano zviri pachikamu chepiri, pabumbiro redu remutemo, atingati pachirungu maAIDS. Sezvakanyorwa pachikamu chetatu chebumbiro redu remutemo.
Pane mari here dzinofanira kunge dzichizotarisirwa kubhadharwa nenhengo dzichange dziri musangano renyu?
Zvemari zvichabuda pamusangano wekutanga wevagari uchaitwa pamavhiki anotire kupera kwambudzi kana nekutanga kwazvita.
Vateereri vangada kuzivawo kuti kana paine mari dzinenge dzichizobhadharwa dzinenge dzichizoita basa rei?
Kana vanhu vabvumirana kuti pachave nemari ichabhadharwa, vanhu ivava vachabva varonga mashandisirwo achaitwa mari iyoyo. Asi tichitarisa, zvinopa pundutso kuvagari vemurehwa pamwe chete nekanzuri yedu, tichibatsirana sevanhu vanenge vave kushandidzana pamwe chete.
Chii chikuru chakaita kuti munge muchibuda nepfungwa yekuumba sangano rinomirira vagari, tichiona kuti kanzuro yagara ichiita hayo basa rekumirira vagari nechakare?
Chekutanga sekutaura kwandamboita kuti town board ichaumbwa nemawadzi mana. Mawadzi aya anenge asina zviya zvekune mamwe mawadzi zvinonzi village development committees. Nekudaro takafanira kuisa musoro pamwe sevagari kuti tive nezwi rimwe pabudiriro nemurehwa. Pakubudirira kwenzvimbo kana kurwisa matambudziko anga uye sekuti zvirwere, mafashamu, kukurudzira vagari kutevera zviga zvebazi rezveutano, boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reema. Chepiri, pane pfungwa dzinobuda mukati mevanhu kuti makanzuro ashande, yatingati pachirungu speculation. Asi kana muri pedyo muchishandidzana navo, panova nekujekeserana nemuvono wechokwadi, sezvo vatungamiri veboka iri vanenge vave nemukana wekusangana nekanzuro vakamiririra vagari zvisingaitiki kumunhu akamira ega. Chetatu, nyika yedu ine dambudziko rekunyura mune zvematongerwo enyika. Zvinounza gakava nguva nenguva panotaurwa chinhu chebudiriro. Saka gungano iri richava muyananisi kunyaya dzebudiriro, sezvo panenge pasina kunzi zvabva kuna kanzuro angana anova weboka rakati.
Mati mave nenhengo here dziri kumira dziri mumakomiti esangano renyu?
Pane zvino hapasati pave nenhengo dzeutungamiri yatingati komiti. Nhengo idzi dzichasarudzwa pamusangano uchaitwa pakati pemavhiki andataura aya maviri. Zvakare itarisiro yedu kuti nhengo idzi dzichabata vakuru vemunzvimbo, vadoko, madzimai, vakaremara kana mapoka ose ari munzvimbo yedu yemurehwa town board. Chimwe chatingade kuti vateereri vazive ndechekuti pari zvino takaendesa draft constitution yedu kuna kanzuro chair womurehwa anova vagutu, tikaendesa zvakare imwe kuhofisi yemukuru wekanzuro CEO kuti vatarise vagoona kuti yakanaka here, inokwanisa kushandika nayo here, kutisazova nemakakatanwa kumberi uku. Nekuti shuro yedu ndeyekuti tishandidzane nekanzuro, nzvimbo yedu ibudirire, tibvise makakatanwa ese agara anga ariko kuvanhu nekanzuro.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nevari kufanotungamira urongwa hwekuumbwa kwemurehwa Residence Association vaHonest Madzara vari parunhare pamurehwa Center neStudio 7 muchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Makwikwi ekupedzisira eMiss Universe 2023 Voice for Change ari kuitwa nhasi manheru kuEl Salvador. Ari kumirira Zimbabwe kumakwikwi eMiss Universe 2023 Voice for Change, Brooke Jackson akabudirira kupinda mutsvarakadenga gumi dzepamusorosoro kana kuti top 10 kumakwikwi aya, uye vakawanda vane tarisiro yekuti anogona kutora mukombe kana kupinda muvatatu vekupedzisira. Munhau dzemitambo. Aimbove mutambi wenhabvu uye murayiridzi ane mukurumbira Raman Gumbo aradzikwa nhasi kumarinda eLed Stanley muBulawayo. Gumbo akashaya musi wa10 mbudzi ari kuBotswana, uko akanga ave kurayiridza chikwata cheko. Zvichakadaro, chikwata chenhabvu chenyika chevanhurume chemaWarriors mangwana masikati chiri kupinda munhandare yeHuye Stadium muButare kuRwanda chiine tarisiro yekukunda Nigeria iyo inonzi nevamwe yarasika nzira yayo munhabvu yepasi rose. Zimbabwe neNigeria dziri mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho neSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupiwa manyawi nekutatarika kwakaita Nigeria musi wechina apo yakaita mangange 1-1 neLesotho izvo zvaive zvisingatarisirwe nepasi rese. Chakanyanya kushamisa veruzhinji ndechekuti mangange aya akaitirwa muLagos, Nigeria, umo maSuper Eagles aitarisirwa kurakasva Lesotho iyo isina zita munyaya dzenhabvu. Zimbabwe haisati yamborova Nigeria kana mumutambo mumwe chete zvawo kubvira muna 1980 apo maWarriors akatanga kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi aimbove manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti hapana chikwata chisingaroveke pasi rino kusanganisira Nigeria. Mutsigiri wenhabvu vaBoswell Marimo vanoti kana Nigeria ichita mangange neLesotho hapana chinotadzisa kuti Zimbabwe ikunde mumutambo wamangwana uyu.
Hapana timu isingadyike kwatarisa kuti Nigeria ine mavatambi vanogona chaizvo asi havakwanisi kutamba pamwe chete setimu. Vane vanhu vanogona vatinoti maindividual players, saka mutambo unogona kungoenda chero kwawaenda.
Mukusarudza chikwata chake, murayiridzi weZimbabwe ane vatambi vanoti Jordan Zemura naAndy Rinomota avo vakanonoka kusvika pamutambo neRwanda uyo akapera uri mangange 0-0. Pamusoro pazvo ane vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Marshall Munetsi, Tino Kadewere, Tine Hadebe avo vane mukurumbira pasi rese. Nigeria ichange isina mutambi wayo ane mbiri Victor Osimhen weNapoli kuItaly uyo akakuvara achitambira chikwata chake muCR. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKudzai Bere vanoti Zimbabwe ndizvo.
Inini ndiri kuona kunge mangwana tinokunda timu inonzi Nigeria. Why? Because matambira yakaita neLesotho haina kuratidza kunge ichiri kupisa sezvayaita. Isisi otherwise matambira chakaita kuRwanda tinoratidza kunge takatoratidza kuti takasimba zvekudaro. Saka inini ndotarisira kuti mangwana Nigeria tinoibata.
Mune mumwe mutambo weGroup C watambwa nhasi, South Africa yarwa Benin 2-1 mumutambo wenyika idzi wekutanga watambirwa muMoses Mabhida Stadium muSouth Africa nhasi masikati. Izvi zvave kureva kuti South Africa ndiyo yave pamusoro petafura mugungano iri nemapoints matatu. Zimbabwe haisati yamboenda kumafinari eWorld Cup kubvira muna 1980 apo yakatanga kutamba nevekune dzimwe nyika. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi: Chicken In 2 Yada 1, FC Platinum 1 Wange 1, Black Rhinos 3 Shesham 2, ZPC Kariba 1 Simba Bora 1, Ngezi Platinum Stars 3 Cranbourne Bullets 1, Triangle 1 Capes United 1, Dynamos Dimbare 1 Green Fuel 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Sezvungu yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyonge vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatafumanai masaya vanoradzikwa kumabvuku. Hurumende inorambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwekorera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwena mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.